urugenda ku National Heroes Eka.
Bachanovigirwa ku National Heroes Eka here naishe.
Yee, kule kwati kwavigira ikoko.
Vari kuvigwa nemusi wechingani naishe.
Yeti, tine munotoconfirma government ndeya tikapa zvese, asi I do hope kuti inogona kunge iri sandi.
Saka madzishe ese awirirana kuti vanovigwa ku Heroes Eka.
Yee, tine mhuri yake ese na former lady, former first lady, awirirana tese tine mhuri yake.
Ko kunetsana kwatambenge tichinzwa naishe uku kwapera zvachose zvekuti izvo hapachisina kukakavadzana kuti vamugabe vanovigwa kwazvimba vakuvigwa kuNational Heroes.
Handisi kuziva kuti anga achinetsana ndiani nekuti inini ndini mambo wevanhu ivavo. Pakauya first lady hatina kumbogona kuonana naye nekuti aichema. Saka tatisati taita hurukuro isusu semadzimambo tine resolution yatinoita tinogara pasi semusha toona kuti kodzero yemwana wedu anovigwa sei tozobatanidzawo nebasa rehurumende raari kuita nekubva tabvumirana isu kuti kuhiyo zoita. Saka vana vese vanouya vatinotungamirira isu vanoteedzera zvatinotaura isu madzibaba avo. Kati mapepa nawo airwisanisa vanhu. Aita sekuti ari kuenda kuna former lady enda kune vamwe vana chaivo chaivo kuno kudare vasati vauya.
Saka dare renyu mambo rakagara rini kuti ribude nechifungo chekuti izvo vamugabe vakuvigirwa kuNational Heroes.
Pesa apa taibata maoko muroora wedu aichema. Hatisina nguva yekumubata maoko nokumutaura zvatafunga semadzibaba. Saka nhasi kuseni ndopatagara pasi semadzimambo ekwazvimba ndokubva tabuda nechisungo icho.
Ko vari kuHarare mavazivisa here nechisungo chamabuda nacho nhai ishe Katiza Gombo?
Vapi mani?
Vamwe vari kutaura vakamirira mhuri.
Inini ndiri kutaura kuti taitira panonzi pa Blue Roof, handi ndomaHarare vazvo. Pablue Roof ipapo taita nefemiri yese, hapana asimene.
Kune vamwe vanga vachitiwo kana urongwa hwekuNational Heroes Eka hwapera, pane chivanhu chamuchange muchidawo kunge muchiita kumusha kwenyu kwazvimba. Urongwa huchiripo here naishe?
Hazvirambidzwe izvozvo. Ndofunga hatisati taenda kunotura mwana wedu kumadzitateguru kwazvimba. Saka hatitombomuyidza kuNational Heroes Eka tisati taendawo kuti anoona mumba make maakaberekerwa pakutama ndepatikuenda naye chete. Zvimwe zviri kutaurwa nevamwe hazvisiri izvo. Isu tinoenda naye pakutama. Pakutama ipapo i30 minutes kutaurira varidzi vake kuti mwana wenyu onai ndozvaaita nekuti vanozviziva kuti anga ari mutungamiriri wenyu. Kutodzokera unovika.
Ko zvinonzi vamugabe vanga vari zvakarewo ishe kudunhu renyu ikoko zvichafambiswa sei?
Ndine urombo kuti shona vanhu havazive kutsanangura shona. Vamugabe havana kugadzwa sashe asi mumhuri yeushe vamugabe mwanakomana mukurusa asara mudzinza redu anokunda vakomana vese varimo vanofanira kunge vachigara umambo huzvimba. Asi huzvimba hunotori nemunhu kare. Ivo vakatouya vakatogadza anonzi Stanley Mondoro mukoma wedu kuti ave mambo zvimba. Saka ivo havasi mambo ezvisachi bhadhi imhuri yeumambo.
Tinotenda. Pane zvamungade here kuti vateerere vanzwisise nekuti izvo zvamuri kutaura izvi ishe ndo zvinonyatsotambirwa nevanhu vanenge vakateerera panguva ino?
Chandiroda kuti vanhu vazive ndechekuti kana pashaika anonzi National Hero, government yadeclare kuti National Hero, government inozivisa munhu wavati National Hero kuhama kana kuti kuvabereki vake. Saka isu negovernment yedu tanga tichitaurirana zvese zvataati tiita vakauya vakapfuura kwatiri vamunangagwa vakati aiwa madzimambo mwana wenyu tamuita National Hero. Tikafara tikazvitambira kati nemhaka yekuti mwana wedu anga ari kuSingapore hatina kukurumbidza kushamba dzakuvanhu kuti tichafambisa sei. Tanga tichingoita dare redu ramamuchinzwa ranga richitiwa kwaakutama rakatungamirwa namambo zvimba, mambo chidziva, mambo beterere nesu madzichavo anakatiza Gombo charishonga nyatsika chisora vakawanda wanda vanotingakwanisa kupedza panapa. Tikuda kuti vanhu vagoziva kuti kana pafa munhu mukuru akadaro makuhwa haashaiki. Vamwe vanga vaakutotaura kuti madzimambo ayo kwazvimba akapiwa mari nai zvati the need of being given money mwana achingozivikanwa basa raakaita taizotengwa papi nhaye pamabasa ari pachena akaitwa nemwana. Saka ndiri kuda kuti vemapepa nhavo vasanyora vasati vatibvunza sezvawaitai wagona kunouya kwatiri votora kubva patine saizvo isu naamunangagwa tisu takatobhuka vamunangagwa tichida kuvasimbisa kuti mwana wedu iyeyo ngaaende papo pamukaisa mamwe magamba ipapo.